damuzvuratina ro guru ndirekuti ZANU-PF inotungamirira hurumende. Hurumende ine zvipatara zvayo. Zvipatara zvayo yatadza kuzvifamba zvakanaka. Tinozviziva vana Parire Nyatwa, vana Mpilo, zvakawanda zvipatara zvehurumende anonzi nechirungu ma-death traps, ma-death beds, zvekuti kuendesa munhu kuchipatara ukoko zvinotyisa. Saka izvezvi unowu tine dambudziko recorona iri. Kana ivo vatadza kufambisa zvakanaka basa muzvipatara mavo, vaakutora zvimwe zvipatara kubva kumakanzura. Zvinoratidza kuti vaakuda kuti vanhu vakawanda vafire muzvipatara zvavanenge vachirana ivo, nekuti vane track record yekutadza kurana zvakanaka nyaya dzezveutano idzi.
Vachinyoka, munoti kudii nemashoko aya?
Mashoko awa anoda urombo, nekuti tine vanhu vari kukonewa kuhwisisa kuti basa ravo, chinangwa chavo chaizvoizvo munyika muno ndechei. Vanofungidzira kuti basa ravo nderekungopikisa zvose zvataugwa nehurumende. Chigwere chekorona ichi chashakadza nyika yose. Pasi rose hakuna nyika kwachisiri, kwachiri kuuraya vanhu. Ende nyika dzose dzakazama zvinhu zvakawanda zvinoda kuti zviitiwe kuti tizame kudzivirira vanhu. Rombo rakanaka ratakaita nderekuti pachakahosika kuno, kune dzimwe nyika changa chapfuura, vanhu vavona kuti zvinoitiwa ndezvipi, zvinobetsera ndezvipi. Iko zvino tine ino lockdown yakavonekwa kune dzimwe nzvimbo chisati chasvika kuno kuti inoita sei inobetsera kuti chigwere ichi chisanyanya kumanya kushakadza population. Izvi zviri kuitwa nehurumende izvi zvokuti ma-medical facilities ose ave coordinated, ave anotungamirirwa kubva panzvimbo imwe achigovana zvinhu zviripo zvokubetsera vanhu zvichibva panzvimbo imwe. Hazvina kutanga muZimbabwe. Mukati menyika dzinoi ndimo mune zvikamwa demokrasi chaizvoizvo. KuNew York, kuNew Jersey, kuAmerica uko magavhuna eko umunoimafi wokuNew Jersey, umukomo wokuNew York vakatotsuudza izvi zvekutaugwa nenyika izvi. Vakaenda mumabhizinesi, mafamasi, ma-medical supplies company, vachinotora inonzi commandeering, kunotora zvinhu zviriko ikoko kuti zvishandisiwe zvichizikama kuti munhu wose uri kuzviwana. Musi uno unoi pakafa munhu kuchii hapana ventilator, kuchii hapana socket. Vakamanya vakomana vembisi vachiti hei hurumende haina kugadzirira, hei yanga isina kumirira, hei yadini. Iko zvino China yavuya yagadzira. China iya yavuya yagadzira hospitari, vakuti kai ihospitari yedu maakuda kuita vanhu avaaziye basa ravo.
Pindai tinzwe vachacho aya, tiri kunzwa mune chidokwadokwa chekutaura.
Ya, vachinyoka vari kutaura zvinhu zvinopesana nezviri paground. Vachinyoka kutaura nyaya yakanaka yecoordination, havasi kutaura nyaya yekutorwa. Coordination yagara nyaya yezveutano yakafanana nezvedzidzo. Zvinocoordinatewa from the ministry zvichifamba zvichienda. Asi hazvirevi kuti ministry inenge yatora zvikoro zvekanzuro kana inenge yatora zvipatara zvekanzuro. Apa tiri kutaura kuti hurumende yaakutora, kwete coordination. Coordination yagara iripo, nyaya dzeutano
inocoordinatewa from
kubva panzvimbo imwe chete. Asi zvatiri kuona isusu ndezvekuti ZANU-PF ibato rajaira kuita chimbiri ndoga risikade kushanda nevamwe vanhu zvakanaka. Munoona zviri kutaurwa zvepaWilkins, vakuru vakuru veguta reHarare, vana meya namadirectors ndo vakamiramira vakatsvaga rubatsiro kubva kuembassy kuChina kuti zvivakwa zvepaWilkins zvisimudzirwe. Zvivakwa izvi zvakatotanga pane kanguva korona yakazosvika, zvivakwa izvi zvaakutogadziriswa kuburikidza nehomwe yakabva kuChina embassy.
Vachinyoka,
I think pane dambudziko rokusahwisisa kuti chinonzi commandeering, because kunyika dzandataura izvi dzataura kuti vari kuita commandeer ma supplies. It means vari kutora, it doesn't mean vari kucoordinate. Nizwa utopida kufama atuvote haya maventilators ya taako hata mkamba nyoka za maventilators kutu izitozi daifu. Kisha kubada raipa chiko sotipe.